Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitepe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Si sagaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri nguva dzava 7 tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechitatu chikumi 12/2019 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Takatarisira kuti somusoro Greenview vachatisimudzira saamai ende nemaprojekti avanga vakatirongera isusu semusha tabatikana ende hatizivi kuti achakwanisa kuti ativharire chironda ichocho ndiani.
Muri MDC yoonekana naamai vimbai Tsvangirai Java kuGlenview uye kumuzinda webato iri muHarare.
Kudzino yemukwidzo futika iri katatu mitengo yenyinyi yamune mushakura wano iwo at the same time asina kwidziroka iri katatu mari yavo yavanohora munotoona kutoti vanhu vaiva mune mushakura vaiva vanonge vakutopararawo.
Mafuta ekufambisa dzimotokari owedzerwa mutengo zvakare zvotyirwa nevamwe kuti zvinogona kukonzera kuti mitengo yezvinhu itange kukwira zvakanyanya. Kanzuru yeHarare yoyambira vanhu nezvekupararira kwechirwere chemanyoka kubudiriro Glenview neGlenora. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vagari vemuGlenview South vanoti kushaika kwakaita nengo yanga ichimirira nzvimbo iyi mudare reparamende amai vimbai Tsvangirai Java kwasiya gwanza richanetsa kuvhara panguva iyo mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vati vachapedzisa rwendo rweshanduko rwanga ruchifambirwa rakanga ruchifambwa nemufi. Mashoko atiri kutambira anotiwo mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilia Mnangagwa vaenda kumba kwaamai Tsvangirai Java manheru ano kunobata maoko kuStrathaven muHarare. Kuti tinzwe zvizere nenyaya dzanga dzichiitika panyaya yerufu uru Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Hapo Jesu, haleluya, kutora.
Mutumbi wamai vimbai Tsvangirai Java, awa vaiva mwana wevaimbova mutungamiriri weMDC, muchakabvu Morgan Tsvangirai, waendeswa kuGlenview South kuti unoonekana nevanhu vavaimirira muparamende. Vamwe vagari venzvimbo iyi, vakaita samuzvare Tanyaradzwa Mativenga, vati vabayiwa panyama nhete nekufa kwakaita amai Java, awa vaiva mirira muparamende, sezvo vachiti vaiita mabasa akawanda ebudiriro renzvimbo yavo.
Tisagari vemuGlenview tarasikirwa zvikuru nekufa kwaita vimbai. Nekutita takatarisirawo kuti at least muGlenview zvinhu zvichachinja kuno kumvura inogara ichienda magetsi. So tachitarisirawo kuti sezvo iye angari angawanawo nzvimbo yekuti aite sei atoke kuno Glenview saMP taiwanawo something at least kwaizodevelopawo.
Izvi zvatsinirwa nakanzura wenzvimbo iyi amai Gaudensia Marera.
Isu somusoro Greenview tarwadziwa ende tarasikirwa. Takatarisira kuti somusoro Greenview vachatisimudzira saamai ende nemaprojekti avanga vakatirongera isusu semusha tabatikana ende hatizivi kuti achakwanisa kuti ativharire chironda ichocho ndiani. Tarwadziwa zvakanyanya semadzimai.
Vachitaura pamberi pechita chevanhu vanga vauya kuzoonekana namai Java, mutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa vati amai Java vangadai vasina kufa dai zvipatara zvemunyika zvine mishonga yakakwana.
Chimwe chinonetsawo zvipatara zvedu mishonga hazvina madeskechi.
VaChamisa vaenderera mberi vachiti vachapedzisa rwendo rweshanduko kuzadzisa zvairwirwa naamai Java pamwe namushakabvu Morgan Tsvangirai. Vati chanetsa munyika ndechekuti pane nzou yapinda mumba vachireva vaEmerson Mnangagwa vavari kupomera mhosva yekutadza kufambisa basa zvakanaka uye kubirira musarudzo.
Dambudziko reZimbabwe pano vimbai, nyika ina mutungamiri? because denjika ne mtungamiri ine muyananisi denjika ne mtungamiri ine munane rudo anoti muningi na chamisa ndiwe mudiki ndiri murefu ndiri kuona zviri mberi unoona zviri pasi ngati batane woni pa zviri pasi ndokupa zviri kudenga toina nenyika mberi zvino hapuka vanhi hapuka Vimbai was inclusive. Morgan Tsvangirai was inclusive. It's not a weakness to be inclusive. It's a biblical principle. Nyika itongwikana kutungamirirwa nemunhu wani. Nyika inotungamirirwa uchinzwisisa kuti vasingawirirani newe kunyanya nyanya vakawanda kudarika iwe. One day.
Vashitaurawo pachiitiko ichi murume wamai Tsvangirai Java apostoro batsirai Java vatiwo kufamurawo wamwari uye vari kupembererera upenyu hwemudzimai wavo
we are now celebrating tachema honorable Imbai is wrapped in glory far away from all the troubles of this earth namwe yapatiri isusu
Muri yekwatsvangirai uye yemudzimai wavo amai Susan Tsvangirai yekwamhundwa dzange dziripo parufu urwu vamwe vauyawo vafundisi vakawanda kubva kudzisvondo dzakasiyana siyana wabva kuGlenview mutumbi wemushakabvu waendeswa pamuzinda webato reMDC paMorgan Tsvangirai House apo panga pazere vatsigiri veMDC nevanhuwo zvavo apo vatauri vatsanangura mushakabvu semunhu aibatanidza vanhu Uye aida kuti ruzhinji rweZimbabwe rugare zvakanaka vachamisa vakurudzira vanhu kuti vauye neuwandu hwavo mangwana kuti varadzike amai Tsvangirai Java zvine mutsindo mutumbi wavo nhasi uri kurara kumba kwavo kuStrathavon uye uchasimuka mangwana nenguva dza9 uchienda kuCity Sports Center uko kuchaitwa munamato uchitungamirirwa naBishop Tudor Bismarck kubva nenguva dza10 kusvika na12 Maskati vari kutarisirwa kuradzikwa nenguva dza2 Maskati kuGlenforest Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi
Zvichakadaro bepanhau reHerald rinoti Apostle Talent Chiwenga vaita njodzi yemugwagwa iyo yauraya mudzimai wavo mugwagwa weHarare Masvingo pedyo neChatsworth asi vachitaura neStudio 7 mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati ichokwadi kuti pane njodzi yaitika panzvimbo iyi ikauraya vanhu vatatu mumwe akakuvara akaendeswa kuchipatara asi vati havakwanise kutaura mazita evanhu vashaya sezvo hama dzavo dzepedyo dzisati dzazi Ziviswa. Apostle Chiwenga avo vanowanzoparidza muna First Street ihama yemumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga. Mutauriri wedare reparamende Advocate Jacob Mudenda vanoti hurumende inofanira kubhadhara mari yairi kufanira kubhadhara kuGlobal Fund kuti nyika iwane rubatsiro rwemamiriyoni mazana mana emadhora kubva kusangano iri ezvirongwa zveutano zvakanangana neHIV, rurindi nemalaria. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Vamudenda vaudza vange vachitungamira basa rehurumende muNational Assembly nhasi vaJoram Gumbo kuti vaone kuti gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vabhadhara mari iyi nechimbi chimbi sekuimbisa kwavakaita mwedzi mitatu yapfuura. Vamudenda vanoti vashamisika zvikuru kuti hurumende haisati yabhadhara mari iyi sezvo vaNcube vakavimbisa dare nekunyora tsamba kuti vachabhadhara mari iyi.
No sooner was the matter raised in this house did the Honorable Minister Professor Ncube
Ambotaurwa nyaya iyi muno vamutuli Ncube vakanyora tsamba vachivimbisa kuti vachabhadhara mari iyi. Ndiri kutoshamisika kuti hapana chatichaitwa.
Nothing has transpired.
Vamudenda vataura mashoko aya mushure mokunge sachigaro vekomiti yeparamende inoona nezveutano Dr. Ruth Labode vazivisa kuti vange vabva kune mumwe musangano neUNICEF uko vanzwa kuti Zimbabwe yange isati yabhadhara mari dzayo kuGlobal Fund. Vatiwo pamusangano uyu wavaita neUNICEF vaudzwa kuti Zimbabwe inoda mamiriyoni manomwe emadhora ekuAmerica ekutenga mapiritsi anoderedza ukasha hweHIV nechimbi chimbi sezvo nyika yasara nemapiritsi aya mashomanana uye mamwe acho akatopera.
We are running out of ARVs. There are some drugs which have totally run out. That's something we really cannot afford. Urgently, we need 7 million to procure those drugs.
ARVs ari kupera. Mamwe acho hapasisina uye izvi ndizvo zvatingafanire kuita. Tinoda $7 million kuti titenge mapiritsi aya nekuti tikasadaro zvinoreva kuti tinenge tave kutenga mapiritsi anodhura zvakanyanya.
Vato Global Fund yakazvipira kuwedzera rubatsiro rwemari yainopa kuZimbabwe kusvika pamamirioni mazana matanhatu emadhora. Uye nyika yakatarisana nedambudziko guru kana hurumende ikatadza kubhadhara mari inodiwa kuti nyika irambe ichiwana rubatsiro kubva kuGlobal Fund. Dr. Labode vashorawo zviri kuitwa nehurumende zvekubata mutero wezvikamu zviviri kubva muzana pamari dzeGlobal Fund, uye vati izvi zviri kunze kwechisungo chenyika dzinobatsirwa neGlobal Fund chekuti mari iyi haifanirwi kubhadhara dariswa chero mutero upi zvavo. Vati nekuda kwaizvozvo vanotarisira kuti hurumende ichatara mutemo kuti zvisaitika, vachiti hurumende yakatsidza kuita izvi apo yakasangana neumwe utungamiriri weGlobal Fund. Zvichakadai, vaimbo vegurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vaudza Studio 7 kuti hurumende inofanira kubhadhara mari inodiwa neGlobal Fund, vachiti mari iyi ishomasa kana pakatariswa rubatsiro ruchabva kuGlobal Fund.
Tinotikange tazotadza kusupplya mushonga vanhu vakaita resistance vakawanda. Zvinotinetsa pakuti number 1 torasikirwa neupenyu hwakawanda. Number 2 tinotanga kuchishandisa mushonga yatinoti second line treatment inodhura, uyezve inotinetsei kunwa pane first line treatment yatoshandisa zvinei. Rinova dambudziko guru, saka ndokurudzira hurumende yedu. Ndanzwa kuti pane kamari kadiki diki kanodiwa Global Fund kuti kabhadharwe secontribution yedu yenyika kuti tiaccess mari yakawanda inosvika kuma $400 million inokwana kutenga mushonga wedu wemaARV. Zimbabwe ngaiprioritize kubhadharwa kwemari iyoyo kuGlobal Fund.
Vatiwo vanhu vakawanda vari kutambura munyika zvekuti havakwanisi kutenga maARVs, uyewo vati kunyange vaye vange vaine mamedical aid vave kutarisira kuwana mapiritsi aya kuzvipatara zvehurumende. Sezvo emainsurance akawanda vave kutadza kubatsira varwere nekusamira zvakanaka kwehupfumi. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuna vanxuve nekurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo sezvo vange vachinzi vakabatikana nebasa rehurumende. Global Fund inoda kuti nyika dzibhadharawo chikamu chemari yekurwisa HIV, tuberculosis nemalaria, ichiti izvi ndizvo zvinoita kuti zvirongwa izvi zvibudirire. Pari zvino Global Fund ndiyo inotenga mishonga zvikamu kuma nomwe kubva muzana zvevanhu vanosvika mirioni nechimwe chete nemazana matatu vanorarama neHIV munyika. Ndakamirira Studio 7 Marare, ndini Godwin Mangucha.
Mukuru webazi rezveutano mukanzuro yeHarare Dr. Prosper Chonzi vanoti ongororo yavakaita pamanyoka ari kurwara nevamwe vagari vemuHarare inoratidza kuti haana chirwere chekorera kana typhoid sezvangazvotyirwa. Izvi zvinotevera kupararira kwechirwere ichi mune dzimwe nzvimbo dzemuguta reHarare. Guta iri ranga riine dambudziko rekuwanisa vanhu mvura yakachena kwenguva yakareba, asi rwendo runo nyaya yemvura yakutonyanya kuramba ichinetsa nenyaya yekudzimwa dzimwa kwemagetsi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mukuru webazi rezveutano mukanzuro yeHarare Dr. Prosper Chonzi vati kubva svondo rapera vakaona kukwira kwehuwandu hwevanhu vanga vachiita manyoka kubva kunzvimbo yeGlenview, Budiriro neGlenora. VaChonzi vati nzvimbo idzi dzanga dzisiri kuwana mvura yakachena, izvo zvaita kuti vagari vashandise mvura dzemumatsime pamwe nekuitira tsvina panze sezvo zvimbuzi zvisina mvura.
From last week we noticed that there has been an increase in the number of diarrheal cases presenting to our units.
Kubva svondo rapera takaona kuwanda kwevanhu vanga vabatwa nemanyoka kubva kubudiriro Glenview neGlenora. Manyoka awa ari kuitika kunzvimbo dzanga dzisina mvura kwenguva inokwana vhiki. Izvi zvaya zvichiita kuti vagari vashandise mvura kubva mumatsime asina kuchengetedzwa. Ndozvatofunga kuti ndozvakakonzera dambudziko iri.
VaChonzi vakurudzira vagari kuti vafashaidze mvura pamwe nekushandisa mishonga yekuchenesa mvura vasati vaishandisa. Amai Martha Chaparadza avo vari kuita manyoka vashora zvikuru kanzuru nekutadza kugadzirisa mvura dzemasuweji nenguva. Vatiwo kuchipatara chekanzuru kwavakaenda vakaona kusina imwe mishonga, uko zvitoro zvinotengesa mishonga zvichida mari yekunze.
Sewage achoka anotora nguva kuti agadzirwe kana paita best. Vanotora kana almost a week vasati vauya, ofichi tine vana, vana vanenge vachitamba panze vachikambaira vachiita sei. Theniwo tikaenda kuchipatara nenyaya yemanyoka. Tiri kunzi tengai mapiritsi. Kozi patakatanga taenda takanzi takangopiwa inonzi salt and sugar solution. Zvikanzi mumwe mushonga munotenga nekuti hatina panapa yapera.
Mumwe mugari wekuGlenview, muzvare Joyli Nyachuru, vationgwa zhinji nzvimbo yavo inenge isina mvura, uye vakumbira kanzuru kuti mbovawanisa mvura mazuva ese kusvika dambudziko iri rapera.
Mvura haisi kuuya zvachose. Paplani yekanzuru Glenview yakanzi inowana mvura 5 days per week, but it's so unfortunate kuti mvura iri kuwanikwa 2 days sometimes ndokunge yatozouya. Dzimwe nguva hakutorina for 2 weeks vanhu vasina mvura inenge ichibuda pamatips.
Mutungamiriri weCommunity Water Alliance vaHardlife Mudzingwa vaudza Studio 7 kuti ongororo yavakaita kunzvimbo yeGlenview inoratidza kuti vakawanda vari kuita manyoka vana vechidiki. VaMudzingwa vatiwo vanoona sekuti kusagadziriswa kwepombi dzemvura dzetsvina dzinenge dzaputika nenguva ndiko kunogona kuva kuri kukonzera dambudziko iri.
Takatarisa tikaona kuti vana vazhinji vanga vachibatwa nedambudziko iri, vamwe vanga vaine 2 months, vamwe vaine 10 months, nevakuruwo zvekare vanga vachibatwa nedambudziko iri. Saka vazhinji vabatikana nedambudziko iri vakaenda pazvipatara. Havana rubatsiro rukuru rwavakawana ikoko kunze kwokupuwa masachets salt and sugar solution, nekukurudzirwa kuti vanotenga mishonga yavo inovabatsira kumafamasi ari papedyo navo.
Kanzuru inoti pari zvino vanhu vanosvika 44 ndo vakashanyira zvipatara zvavo nedambudziko remanyoka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Dzimotokari vamuka nhasi vachishamisika nekuona mutengo wemafuta ekufambisa dzimotokari idzi wakwira zvakare kuenda pamadhora mashanu nemasendi 26 emaRTGS parita repeturu, kuchitiwo dhiziri richikwira kuenda pamadhora mashanu nemasendi manomwe parita iri mari yemaRTGS zvakare. Kukwira kwemutengo wemafuta uku kuri kuitika masvondo mana abva kukwira zvakare nezvikamu zviri pakati pe46 kubva muzana ne40 kubva muzana zvakare. Mutauriri wesangano remabhizimisi anotakura vanhu rechitungwiza Commuter Omnibus Operators Association, Vafarai Muza, vanoti kunyange hazvo mafuta akwira mutengo havasi kuzokwidzawo mari dzinobhadharwa nevafambi pari zvino, sezvo vanhu vakaremerwa nekuda kwekusakwidzwa kwemihoro yavo. Ngatidzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Chitiko ichi pari zvino hachina kunyanyoka madzawa zhinji. Nenye kuti pakakwira-kwira mafuta apa, vanhu vakangona achikwira vachimboshamisika. Parizimiza havana kukahamadzika zvakanyanyisisa, asi vakungomira kuti vaone kuti vachararama here mundima yacho iyoyi, sezvo mafuta adi akwira. Kutiwo uchiti ukwidzire futi munhu anofamba, ezvezvi kunyatsoona kuti anenge akaremerwa, nokuti ukaona kuti pakakwira kana kairi katatu mafuta hafu yegore, kuti inove mukwidziwo futi kairi katatu mitengo yenyu imimi yamune muchitakura vanhu, iwo at the same time vasina kukwidzirawo kairi katatu mari yavo yavanohora, munotoona kutoti vanhu vaya vamune muchitakura vaya vanonge vava kutopararawo.
Saka muri kureva here kuti hazvisi kuzoita kuti mukwidze mitengo yamunotakura naye vanhu?
Pari zvinezvi kuti tikwidze zvinhu zvachona hazvisi kubvumira, nenyaya yekuti even kadai ukatoona vanofamba waya waya, nokuti aiti isusu kuti pataimbovatakura waiti kana wakuchaira mubhazi chaimu chaima wainyatsoona kuti unoona mabhodhoro ezvinwiwa, zvimapepa zvechikeni, ini mapepa emapaizi, kuratidza kuti aiwa vanhu vafamba vachidya kana maputi. Ezvezvi unokwanisa kuti kubvira kuseni kusvika manheru unokwanisa kuona kana mapepa emazepi mairi matatu chai emaputi, kuratidza kuti vanhu vanenge vakaomerwa zvakanyanyisisa kana vari mumabhazi mavanenge vachifambawo.
Asi muri kutambiro here zvikonzero zviri kupiwa ne vari kukwidza mafuta?
Zviri kuitika ndezvekuti ezvinezvi munhu akanzi kana kuti tsvaga mari yako iwewe yekuti utenge mafuta acho. Anenge achipa mareasons ake kuti ndaiwana sei, ndaiwana kupi, chii chaitika, aupa mareasons ake. Iwo ndofunga vanenge vanesangana ravo rokuti vakagara pasi voti aiwa tirarame ngatidi ngatiitewo mari yakati. Muri kuzoona isusu taimbove tine maassociations ekuti aigarawo pasi toti aaone izvinhu zvazvaita ngatigarei pasi tiitewo mari dzakadai so. Saka munoona kuti isusu manje tinenge tisingakwanise kuti isusu tivakondrore kana riri bazo rinenge rakazvimirira richitsvaga rega mafuta hatikwanise kuti timire tivakondrore.
Zvinozokusiyai muri papi mubhizinesi renyu tichiona kuti mune maakuburitsawo mari yakawanda yekutenga mafuta?
Kunenge kwaakupona negwakumukwakwa nekuti vakomana vaya vanongoti vakangoona vanhu vawanda sezvakaita mabhazi zezupwa aya paanomboenda kunonwa fuel paipai vanhu vanosara vasina chokufambisa voungana vanoita kurumbidza kuenda waya waya ndopawa kuchajwa mitengo yakadi yakawandisa ipapo. Muri kuzoona manje hazvisisina chimiro chokuti imari chaiyo chaiyo iri kuchajwa nekombi.
Avo vanga vari mutauriri wemasangano emabhazi anotakura vanhu vechitungwiza Commuter Omnibus Operators Association vaFarai Muza vachitaura vari parunare muchitungwiza makare naJonga Kandemiri weStudio 7. Makatirira kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe mwana anonzi afa kuUganda nechirwere cheEbola icho chinofungidzirwa kuti akachitapurirwa kubva kuDRC uko chave negore chichiuraya vanhu. Bazi reWorld Health Organization richishanda neUganda razivisa nezverufu rwemwanakomana uyu uyo ane makore mashanu. Vanhu chiuru nemazana mashanu vafa nechirwere ichi kubva zvachitanga kupararira gore rapera. Chagara chiri chishuwo chevana veZimbabwe vari kunze kwenyika chekuti vabvumidzwe kuva zvizvarwa zveZimbabwe panguva imwe cheteyo vave zvizvarwa zvenyika dzavagere kana kuti dual citizenship. Kunyange hazvo izvi zvichibvumidzwa mubumbiro remitemo rakanyorwa muna 2013, hurumende haisati yatora matano ekucherechedza mutemo uyu zvizere. Asi izvi zvave kuzoshanduka zvitevera danho riri kutorwa neparamende rekupa zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika magwaro anozvibvumidza kuve zvizvarwa zveZimbabwe panguva imwe cheteyo zvisingarasikirwe nekodzero yazvo yekuva zvakare zvizvarwa zvenyika dzazvigere. Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vachimirira makonde mudare reparamende vaKindness Paradza veZANU PF vanoti kutanga mwedzi unouya vachange vachitenderera vachisangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika vachivapa magwaro aya. VaParadza vakaudza Studio 7 kuti basa iri richange richiitwa nemizinda yeZimbabwe iri kunze. Vana veZimbabwe vari kunze vagarawo vachida kupiwa kodzero dzekuvhota vari munyika dzavagere zvichireva kuti kana vapiwa magwaro aya vanenge vave nekodzero idzi. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata sachigaro weZimbabwe Diaspora Network North America kana kuti ZIDNA vaIsao Mavindidze kuti tinzwe kuti vanotambira sei danho rehurumende iri.
Isu tinozvigamuchira tichifara zvikuru nokuti chinhu chatagara tichikurudzira isusu sebato. Chinhu chinodikwa navanhu vazhinji vari kuno kugara kuno kudiaspora kuti izvo vakaparirira vana veZimbabwe vakaparirira nenyika yese kwese kwese kwavari kugara. Asi izvo vachiri kufunga kumusha havana kurasa kuda kuva maZimbabwe ndi kuva kuno kwatiri due to circumstances hatina kungouya tega. Zvino kechipiri ndechekuti inyaya yakagadzirwa muconstitution medu ikarega kusadzikiswa kwenguva yakareba. Saka tinozvigamuchira kuti pariamendi iriko iko zvino yazadzikisa chinhu chikurukuru ichi chakatarisana nesu kuno kudiaspora.
Vamwewo vari kuti zvinogona kuita kuti vanopiwa mukana wekunge vari zvizvarwa zvenyika mbiri, Zimbabwe nenyika yavagere, asi vasingazowana mukana kana kuti kodzero yekunge vachizovhota vari kunze kwenyika kwavari, munoonawo sei imi?
It's 21st things first. ichi chinano chaitwa ichi tinochigamuchira asizve zvinouya kuti nama advantages kana kwavo kuti tava madual citizens zvoreva kuti tava macitizen enyika mbiri yechizvarwa yezimbabwe nokwese kwatietiri isuvari kuno kunorth america nyaya yokuvhota inyaya yokuti vanhu vari kuno kudiaspora tofanira kutina masangano edu akadai tifambe tichitaura nehurumende kuti tione kuti sezvingagadzirwa sei malogistical acho anofambiswa sei tinovhotera kuembassy here tinovhotera kumastates edu atiri here but panofanira kuva nehurukuru atinoramba tichitaura nehurumende yedu vamwewo vanoti maonero okuti ko zvino zvatapuwa dual citizen somuno muamerica ukawana dual citizenship uri muamerican chero ukaenda kuzimbabwe uina mabhizinisi ikoko vanokutaxa asi vanokubvumidza zvekuvhota izvi zvinhu zvetofanira kutaura zvese kuti tichataxiwa here tichazvifambisa sei but panofanira kuva nehurukuru
ko hatingatiwo maadvantage kana zvingabatsirawo zvikuru kuvana vezimbabwe kuti vange vaine dual citizenship
maadvantage ndiwo kuti isu takauya kuno tikaita vana vedu zvino vana vedu vanongori necitizenship one zvino kana vaakupuwa kunyika yedu yechizvarirwa tinozvikudza tere tinozvifarira uyezve imwe advantage ndiyo kuti unogona kuvhota kunyika dzako mbiri dzaunogara and imwe advantage zvo ndeyekuti una mapassport maviri ugona kushandisa mapassport ese vanhu uchaita zvokuviga kana zvokutya kuti ndikore kazobatwa saka maadvantage ese iwawo okuwana dual citizenship kuti wava nhengo yenyika mbiri maadvantage ese mabhizinisi unogona kutoseta akuzimbabwe munomu sesu vari kuno kuamerica togona kuita izvozvo saka zvina maadvantage akawanda zvikuru kuva nedual citizenship but wo ukatarisa on the other side iyo nyaya yandaichitaura unotaxiwawo so kuamerica vane mimwe mitemo yokuti ukajoina army yeimwe nyika iwe uri muamerican unogona kurivhokerwa citizenship yako saka zvakangosiyana siyana but handiona sokuti maadvantage akati kurirei kudarika
vanga vari sachigaro vezimbabwe diaspora network north america vaisawo mavindidze vachitaura vari kunorth carolina muno muamerica najonga kandemiri westudio 7 munhau dzemitambo vakuru vezifa nechikwata chezimbabwe warriors icho chiri kuegypt pari zvino kugadziriro yemakwikwi eafcon vanoti vanotarisira kuti zimbabwe ichaenderera mberi mumakundano aya ngatinzwei nyaya ina Michael Kariati.
Zimbabwe kutarisira kusvika munharaunda yechipiri pekutanga kubvira muna 1980 sekutaura kwamaneja wavo vaWellington Mupandare.
Tiri kutiwo vakomana vambogadzirawo kahistiri kavo kwekupfuudza kwekupfuura mumagroup stages vaendewo kunext round kana kuenda kumafinal kwacho hapana chakaipa.
Zimbabwe iri kuvhura makundano eAfcon aya nemutambo neEgypt musi wa21/10. Zvichakadaro, murairidzi wechikwata chedynamos Tondera Indiraya anoti ari kushungurudzika nekushayikwa muchikwata chake kwevatambi vane chaanoti chidhimbare mumatambiro avo.
Matangira ataita mutambo wedu anga achinyatsooneka kuti vanhu havasi kuda zvekutamba mutambo, saka zvinhu zvakadaro zvinotishungurudza zvikuru sei. Seteam tinoda vatambi vane pfungwa dzakasimba zvikuru sei kana uchitambira timu yakafanana nedynamos inoda pfungwa dzakasimba nekuti timu ine vatsigiri vakawanda itimu ine pressure yakanyanya.
Izvi zvauya mushure mekunge dynamos yakakundikana kukunda Manika Diamonds ndokuita mangange 0-0 mumutambo uyo dhimbare yaida kushandisa kudimbura utungamiri wechicken in kusvika pamapoints mashanu. Pari zvino Dynamos ine mapoints 10 zvokudai yakakunda Manika Diamonds yaipinda mapoints 10 aizove mapoints 5 pasi peChicken Inn neCapes United idzo dzakarohwa mumitambo yadzo ndokuramba dzine mapoints 22. Ndakamirira Studio 7 muHarare, Ndini Michael Kariati.
Tashika kumagumo echirongwa chedu musakangano kuti ku live talk tichataura nezvekuwanisa zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze magwaro. Ndini Blessing Zulu, toksia imina tungamiri ngomo.
Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.